zvino temperature zvikuru uye zvinopa zvizvarwa zvedu zvinoshanda muSouth Africa zvanga zvina magwaro avanga vanyorerana nehurumende yeSouth Africa kuti vashandire imomo mukana wakanaka saizvo kuti vanokwanisa kugadzirisa mapepa avo okuti vagare vachishandira mhuri dzavo pasina kuonekwa vari vanhu vanopara mhosva nougari hwavo muSouth Africa. Saka ndinotambira nomwoyo wese kuti dei zvati nguva yacho iyo yavapiwa pavawane mukana kuti vaite mapepa avo akwane kuti vagoshanda vasingapari mhosva mukugara kwavo muSouth Africa.
Zvii zvamungakurudzirawo vana veZimbabwe kuti vaite ivo vapiwa mukana iwoyo panguva iyoyi yemwedzi mitanhatu yavapiwa?
Tinokurudzira zvikuru vana veZimbabwe tose tinenge tiri muSouth Africa tichishandira mhuri dzedu. Mukana watapuwa wakanaka zvikuru kuti tiwedzere kugara kwedu muSouth Africa nemwedzi mitanhatu. Asi chakanyanya kukosha ndechokuti timanyidzane tose tina mapepa, tinge tinomagadzirisa, tiwedzere. Kana tichida kuwedzera, kana tisingadi kuwedzera, tichida kuuya kuZimbabwe, inguva yakanaka zvikuru yatinounganidza zvose zvatakaita nezvatakawana muSouth Africa tichidzoka kumusha. Asi vanoda kushanda muSouth Africa ngatigadzirise mapepa edu. Vaya vamwe vakagara muSouth Africa vasina mapepa, ii ndinokurudzirai kuti mukana iwoyo watapiwa iwoyo iwoyo nemwedzi mitanhatu ngatiendei kumusha.